Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization rinotara chirwere checoronavirus sedambudziko repasi rose. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vakabva kunyika dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kumboongororwa munyika kuti vaonekwe kana vasina kutapurirawo chirwere ichi. Muchikamu chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mudunhu reManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rakatara nezuro chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika 141 pasi rose sechirwere chavhiringa pasi rose. Mukuru wesangano reWorld Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vakati chikonzero chikuru chaita kuti vatore danho iri achisi pamusoro pezviri kuitika muChina kwete asi zviri kuitika mune dzimwe nyika. Chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe chinonzi chapindawo munyika gumi nesere dzinosanganisira America, Germany, Vietnam, France, Japan neCanada. Mukuzeya nezvedanho ratorwa neWHO iri, tabata mumwe mukoti pane chimwe chipatara chiri muRockville mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvare Opa Chiweshe, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinodaira kuti vaona zvakakodzera kuti vasvike pachinhano ichocho nepamusana pemaonero avari kuita kufambidzana kwevanhu vangangodaro vakatakura vhairasi yekorona. Saka zvinongobatsira kuti munhu wese agare akatarisira kuti chirwere chingangosvika kwavari. Saka ndinoona riri danho rakanaka ravatora kuti vanhu vese vagare vakazvidzivirira.
Muchitarisawo mamiriro akaitawo dzimwe nyika munyaya dzezveutano, munoona here pasi rose richikwanisa kudzivirira kana kurwisana nechirwere ichi?
Semaziviro atinoita mavhairasi anenge coronavirusi, chinokwanisa kuzodziviririka asi upenyu hunogona kunge hwarasika, vanhu vanokwanisa kunge varwara. Ende dzimwe nyika dzisina mafacilities akati wandei ekurwisa zvirwere zvakaita sei secoronavirus zvinokwanisa kusimbirwa chaizvo neutachiwana ihoyu.
Taonawo Zimbabwe yatorawo matanho ekudzivirira kupararirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekuchengetedza vanhu vanokwana kuita 120 nevapfumbamwe. Munotiwo nedanho ratorwa neZimbabwe iri?
Ndinoti vai Zimbabwe yaita zvakanaka nekuti ndoo matanho ari kutorwa nenyika dzese dzese dzakadai seAmerica. Vanavo vanhu vari kutima patients under investigation. Saka kana paine munhu anenge adaira mubvunzo wekuti angangodaro akasangana nemunhu ane utachiona kana kuti akabva munzvimbo yauri kuwanika, ndiroro chairo danho rekuti vatorere kuti vavatarise, vavaite quarantine vaone kuti havachazodevelopa here chirwere chiri kutyirwa kudai pasi rose.
Nenyaya dzemafambiro ari kuita vanhu, munoona here kurudzirowo iri kuitwawo yekuti vanhu vange vachizvidzivirirawo kubva kuchirwere ichi vachiteerera vanhu?
Pakuteerera ndisingazive kuti vanhu vanoteerera zvakanyanya sei, asi kutyira iko kwekuti nemafambiro aakuita vanhu tichisangana vanhu venzvimbo nenzvimbo dzakasiyana inonyanyisa chaizvo kutipa kutiisa pariski yekuti titapurira nechirwere chinenge coronavirus. Kutongokurudzira kuti sezvamuri kutaura ngatirambei tichizvitaura kuti hapana munhu anoziva nguva yaanogwanisa kusangana nacho chirwere. Saka kuteerera matravel alert ari kuitwa kwakanyanyisa kukosha chaizvo. kana munhu uchinzwa kunge uri kurwara kana uchikwanisa kuregera kufamba regera kupfeka mamaski kuri kuitwa nevamwe zvese kugeza maoko chaiko kwakanyanyisa kwekuti tiregere kupota chibata maziso miromo nemhino nemaoko ane tsvina zvinobatsira saka ndinongokurudzira nekungovimbo vekuti sevanhu kundwa kwavari kuita ngavangozviedza kuzvidzivirira.
Vanga vari mumwe mukoti pane chimwe chipatara chiri muRockville mudunhu reMaryland muno muAmerica muzvare Opa Chiweshe vari parunhare neStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti pane vanhu 120 nevapfumbamwe vakabva kunyika dzakabatwa chirwere checoronavirus vari kumboongororwa munyika kusvika musi wa7 kukadzi kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi. Vanhu ava vakasvika munyika pakati pa25 na28 mwedzi uno. Chirwere ichi chauraya vanhu vanosvika 140 kuChina kwachakatangira uye vamwe vanodarika zviuru zvipfumbamwe ne600 vabatwa nacho. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Tinonzwa kuti pane vanhu vakawanda kudero vakauya vachibva vane macontacts ekubva kuChina vari kuongororwa vakaiswa yatingatizo in quotation marks quarantine. Tinoona zviri zvinhu zvakanaka zvokuti hurumende iri kutora matanho okudzivirira vanhu kuti chirwere chisapararire. Matanho avari kutora akanaka hawo. Pari zvino ndinoona kunge akati kwanei, saka pari zvino zvavangokodzera kuti vachengetedzwe vari mudzimba dzavo saizvozvo zvichionekwa kunzi zvavazodevelopa symptoms here chirwere kuitira kuti dzivirire kuti chisapararire mupopulation yose.
Asi katiri kuona kune dzimwe nyika iko kuChina vava kachipatara nechimbi chimbi mazuva mashoma shoma chaiwo ekuisa vanhu vane chirwere ichochi muno muAmerica. Vane zvipatara zvemauto zviri kuendwa nevanhu zvekuti havatobudi kusvika mavhiki maviri apera. Sei kuZimbabwe munhu achibvunza aende kumba?
Pane nyaya yeupfumi hwenyika, nyaya yemari yekuti tokwanisa kuzviita here izvozvo. Ndinoona kuti Zimbabwe ikwanisi kuti pari zvino idedicate chipatara chimwe chete chekuti iise vanhu vese pero. Uyezve hatisati tawana kana case 1 zvayo kunzwa kwatinoita yechirwere ichocho. Saka pari zvino zvinogona ndikakodzera kuti vanhu ivavo vaitwe quarantine dzimba dzavo. Ndokuonawo kwaita nyanzvi dzedu dzeutano dzemuno muZimbabwe kuti pari zvino zvakakodzera. Asi tikangoita kana case 1 chaiyo zvakutokodzera kuti izvo tichiwana chipatara chimwe chete chinopaside kunzi ichi chava chekuita quarantine vanhu vane chirwere ichocho.
Tichitarisira gadziriro inenge irimo munyika umo vana vachiremba vachimbogara vachiramo mabasa kudai, hazvizonetse here kurwisa zvirwere zvakadai?
Zvinonetsa zvikuru. Pakaitika outbreak chaiyo chaiyo yakafanana neiri kuChina, izvo zvakamira saizvozvi yatova ngozi nokuti zvipatara zvedu zvichizima machiremba akadzokera kubasa. Asi zvikwanisiro zvacho zvebasa racho neprotective gear inodiwa kuti vanhu vaende kumabasa haipo. Saka zvinozoti netsei zvikuru, tongonamata kuti zvisaitike saizvozvo.
Vamwewo ndo vanoti kudzivirira zvirwere zvakadai nemamiriro akaita zvinhu ko kungomisa vanhu kuenda kuChina kwacho nekushanya kuZimbabwe kubva kuChina.
Ipapo panonetsa nekuti tinenge takutaura nyaya yemarights evanhu, saka kutora matanho ari too severe zvinoti netsei.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe naBlessing Zulu Studio 7. Muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana-siyana emunyika. Nhasi tiri kutarisa dunhu reManicaland uko mutori wedu enhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Gorera pera kutanga muna kurume dunu remanika lendi pamwe ni mangwe matunu kumozambiki ne Malawi akawiri kwa nedamu zikore dutu mpengo remepo ni mafashamu emvura kana kuticyclone idai dutu mpengo iri raka ora ya mazana evano uye vangwe wakayere zikwa nemvura kana kufushiri kwa nematomboje kutina nasi mitumbi yavo ainakuwa ni kwa vangwe wakakwara vangwe wakapata zikwa zimbazi fuyo uye zirima njimbo zakasanga na nedamu ziko iri kunyanya zino tishipinge chimani mani buera bigita mutare gutu nechirezi ko pane chachinja here mamiriro akaita zvino mudunhu iri amai Virginia Gwiza mugari kwa mutsvangwa kuchimani mani avo vakawirwawo netsaona yecyclone idai vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo
isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga achida ari marandi iwowavo saka zvinonga zvichingosiyana siyana matengere etinodini etinozviita asi upenyu hwacho hwakatiomera nokuti isusu tinorarama nemabhanana tikasaitengesa mabhanana hakuna kumwe kunhu kwetinoona mari pari izvozvi izvi mabhanana acho titiabudise ari kunetsa nekuti akatorwa necycle helin saka zvinotitiomerei kurarama kwacho kuriko
mai Lilian Mugano vekuchimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru
mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kutotengesa kuti tione kuraramisa mhuri yedu kutobva tatenga kuno nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisimudzi zviro zviri kudhura
mumwe mugari wekuchimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro
zvainzana atambireka zvainzitobuda nemazuva vanhu vanga chitofane nzara zvinhu zvakangochengetwa muuye wavo zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanga chitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehore unenge uchiitika ikoko saka zvimwe zvaizvozvo zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho
hurumende inoti cyclone idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura mambo musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva
hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe uyewo isu semadzimambo tirambewo tichichema kuna musika vanhu kuti aiwaka ko nyika vanhuka
vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichitsvaga pekuti vaende kunogara mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marin Chombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yokugara
pane ma600 square meters nema900 square meters what impressed me most was that panzvimbo yakapegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents they were also incorporated into that scheme
nzara yegore rino yatekesherawo muguta remutare sematauriro emumwe kanzura vasimon mapovire vebato remdc
munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kuruzevha kungava mutaoni because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana central government basa rinofanira kuita inofanira kudistributa chikafu through social welfare yozopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifaniri kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi
mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa upenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata
nzara iriwe totambudzika totoshaya zvokuita because hwakachipa hwacho hune hwakawandwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika
Kurukutarunwa nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Manicaland iri pakati pematunhu matatu ane vana vadiki vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru kumaruwa. Kunyangwe zvakaoma kudaro, dunhu reManicaland ndiro rainge riri pamusorosoro panyaya yekuva nezvipfuyo zvakawanda kusanganisira mombe uye mbudzi. Asi kusanaya zvakanaka kwemvura kuri kupawo varimi kuti vatemwe nemusoro kunyanya kuchamhembe kweManicaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa mangwana vari kutarisirwa kupinda munamato wekunamatira nyika uri kurongwa nemubatanidzwa wemakereke weZimbabwe Interdenominational Council of Churches uchaitirwa kuNational Sports Stadium Harare. Bepa nhau reNewsday rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga Vari kupomerwa mhosva yekuedza kupindira mumatare kuburikidza nekutyisidzira mutungamiri wevatongi vematare Justice George Chiweshe. Site iyo inoburitsa nhau padandemutande inoti vakarwa hunde yerusununguko nemusi wechitatu vakati vanoda kuti hurumende ivarapise muzvipatara zvakazvimirira zvoga zvekunze kwenyika kana vachinge varwara, uye vanodawo kuti mari dzemudyandigere dzavanotambira dzienzaniswe nemari inotambirwa nemushandi wehurumende wepasi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka vamwe.
Makadiva nemukoma Jonga nevamwe vose vanosenza kuStudio 7 chini makadiko nemashoko enyu munotibudisira ichokwadi. Ndanzwa zvangu vaKindness Paradza vachitaura. VaKindness Paradza aenda muchida kutaura zvinhu zvokunyepa. Kana muchiti havarambi dzikuratidzira munotaura kuti chii? VaKindness Paradza musada kunyepa imi. Vanhu vari kurambidzwa kuratidzira namapurisa all the time. Nguva dzese mapurisa anenge ari kungonetsa nevanhu veMDC. Chii chamuri kutaura vaKindness Paradza? Kana muchiti hey, America inoda kutotendeka zvido zvevanhu zvipi? Hai, tatenda.
Mamuka seiko mhuri yeZimbabwe, mamuka seiko vashamari weStudio 7. Ndiri kuno kuchiredzi North Ward 32. Ndinokutenda Studio 7 nekuti pamukana wekutaura zvatinoda pachirongwa. Ndiri pavakuru avo, vakuru vezano avo. Mashoko avo ekuti America ida kuwedzera masankisheni, tiri kutedzera zvose zvavari kuda. Zviri pachena kuti wakundikana zvachose kuchengetedza mahuman rights. Nekuti tikatarisa vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kusungwa zuva nezuva, gore ratabva izvezvi iri. Vanhu vanonzi ndiwe MDC vasungwa vakawandisa zvisingaiti, zvisina kana mwero. EDP ngavatigadziriroko zvatakangovapinza wani pachigaro kuti zvinhu zvinake. Ko ndeipi manje? Tatenda Studio 7. Thanks kuno kuchiredzi North Ward 32.
Makadi paStudio 7 apo kwamajonga. Munofara here? Ini ndinoitwawo wanguda. Ndiri panapa paCape Town panapa. Ndoda kutaurawo nezvava vezanPF. Vari kutaura kuti izvoni tisu takangopiwa 5 years dzekutonga. Maproblems agadziriswe nenguva diki diki. Takangopiwa 5 years. 5 years dzavari kutaura ndedzipi? Kozi tikatarisa tongoti vakatanga kutonga kubva 1980 kusvika nhasi uno 2020. So 5 years dzavari kutaura ndedzipa? Ava vana zvinoreva kuti vakundikana. Kukundikana chako chaiko ndokwavaita vanhu veZANPF. Ruzhinji reZimbabwe richisafa. Ndopamunozoona kuti gushungwa vanga vari nani. Gushungwa chaiko chaiko vanga vari nani. Zvatakaita izvikaizvi. Ndatenda zvangu.
Makadii zvenyu. Ndinofara kusangana nemukati mechirongwa ichi. nyaya kutaura kuti vanhu vakapfurwa nepfuti, vanhu vakapfurwa, havana kupfurwa usiku, vakapfurwa masikati machena, munhu wese achiona vanhu zvavakapfurwa gore iroro, wotaura kuti nyaya ichiri kugadziswa, chiri kuferefeta, chii chiri kuferefetwa chisingaperi. Ngavatongwewo tione kuti vatongwa vakaenda kujeri, nesuwo tigofara tichiona kuti aiwa vanhu vakadi, vakakanganisa zvavakaita. Vanhu vakapfurwa ari masikati takatarisa, munhu orambirira kuti zvanzi aiwa nyaya ichiri kugadziriswa. Inogadziriswa iko isingapere nyaya iyoyo, kubvira gore rakapfurwa vanhu, vanhu vakafa. Iye nhasi mapurisa vanopinda mutaunu vachirova vanhu musoro. Mapurisa akatendwa chaiwo, anorova vanhu musoro. Haarove vanhu musoro, anoziva pekurova. Mapurisa erudziko aya atiri kuona achirova vanhu musoro. Ndinotenda zvangu maita zvenyu vanangu.
Mazuva sei pastudio 7 apo vose vana mukoma Blessing Zulu, vana Jonga Kandimire, vose zvavo vanotirepresenta pa Studio 7. Ndini Dennis kubva kuCape Town, Dennis Tole. Haini zvataurwa nhasi zvinenge zvandifambira zvakanaka, kuti vana mudhenda vanozivawo kuti nyika inonetseka iri mumatambudziko emari. Asi chinda chido kubvunza ndechekuti ivo vachiziva kuti vane mumatambudziko emari ngavasorovheka nyika iite zvakanaka, mari yacho ipindike zvakanaka, because ndo vanhu vakuruka. Kana vachiziva kuti tiri mumatambudziko emari, let us just solve this problem once and for all. Toziva kuti izvezvi zvitapedza, mari ipinde munyika. Handiti zvakamboitika izvo zvokuti zvinhu zvipinde zviite unit government. Taurirane nemabato anopikisa ivavo, because zvaanopikisa zvacho hazvina kushata. Mabato anopikisa anoti ngatiite zvakanaka nyika inei, tishandisane zvakanaka kuti tigare zvakanaka nevana vaZimbabwe. Saka munhu achipikisa ka uri kuonesa dzimwe nzira. Saka handizivi kuti vana mudhenda vanozviona izvizvi. Ende mataurire aita Mangwana uyu akanaka naunzora. Zvokuti waitaurawo sokutaura somunhu akapora. Tiri maZimbabwean tese vanhu. Saka zvinotadza kutaurisa kutaurirana pachii chai chai chekuti umwe unotaura shona ende utaura shona. Saka kutaura kuti vakomana zvinhu zvashata izvi. Todi ndozvinoitwa nevanhu vakangwara izvi. Vasikana kungwara vanorwa. Saka ngatiite zvakanaka kuti Mwari vatitungamirire. Titaurire nechishona chai chai vanhu vachinzwanana tichienda mberi. Ndatenda hangu.
Makadi vashamarari veStudio 7. Isu tinonzwa kufara zvizhinji nekubudiburitsira nhau dzakanaka dzechokwadi dzamunotibudisira. Vamangwana kana vachinzwisisa ndivo vanhu vanozoti vabuda muZANU-PF vanenge vakuda kutizama kugadziridza nhema dzavaitaura kana kutsigira nhema kwavaiita nenyaya yekuhlana kwavanoita muZANU-PF vachida kupa masimba pamunhu umwe chete. Ngavasiyane nezvinhu zvisina nemusoro, vadzingirane nokugadzirira upfumi hwenyika. Kuti kugadzira bombero romutemo rakagadzikwa kare rikapera rikanaka, ndorwogarira mazuva ose kudla mari yenyika vachigarira zvinhu zvisina musoro, zvisina kana kwazviri kuenda, zvokungovhiringa vhiringa chete upenyu hwedu isu. Vakaita seiko vanhu veZANU-PF vasingaupi nyara?
Tinotenda vateereri, tinokukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzinoti kuumbwa kwehurumende itsva pachibvumirano chakaitwa pakati peHezbollah nevainowirirana navo hakusi kutarisirwa kugutsa vari kutaridzira muLebanon kuti vamire misangano yavo inopikisa vari kutonga. Vari kutonga muRussia nezuro vakaregerera pamwe nekuburitsa muusungwa chizvarwa cheAmerica neIsrael chakasungwa nemhosva yezvinodhaka. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, dare reSenate yemuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekuti kushevedzwa here zvapupu kana kuti kwete panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro nenyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, kuti tinzwewo maonero avo.
Zvara nhasi zvatinanzwa kuti zviri kuitika ndezvekuti
maRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinorevei zvokuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo. Zvichireva izvo kuti hapana evidence itsva ichaunzwa, nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vava kukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika, uyezve paTwitter apo patinogara tiona vachinyora, pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo. Vava kuataka vanhu vari kurana process Congress chief, asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa. Iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda. Vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment, saka zviri kunzi masenata ngaakwanise kuverenga bhuku racho. Vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya, saka tangomirira kunzwa kuti chii chichaitika nebhuku racho. Asi zviri kunzi maloya mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafaniri kunge irimo, saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori, tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro. Mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro, asi ndikuona kunge, nekuti harisiriro bhuku rekuti anga ranyorwa nemunhu avanga achishandira vaTrump, ndikuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvo kufungirwa nevanhu ini, kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo hutsva. Asi handifungi kudaro, dai paine zvinonyanyisa kuchinja case zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwa here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
I think chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare, hazvifaniri kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha. Nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita, kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara. KuZimbabwe tinomboita dambudziko rekuti matare edu haashandire vanhu, asi anoshandira vaya vane masimba. So apa tini tinogona kungodzidza kuti kunyange mukuru wenyika weAmerica vasiri kubvumirana nezviri kuitika, havakwanisi kumisa process, inofanira kungoramba ichienderera mberi nekuti ndo zvinodiwa neconstitution.
Nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Kokambo mandivengerei kubva kuna mukoma Ketai neSimba Brothers. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reWorld Health Organization rinotara chirwere checoronavhairasi sedambudziko repasi rose. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vakabva kunyika dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kumboongororwa munyika kuti vaonekwe kana vakatapurirwawo chirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Standikile Mhlanga.